Chirubu pipa ichi, sana mwamche ni mkati, baka tunoneka kuchamba nacho, baka naikiza my calling yukuwa in ministry for almost 20 years now, and then, you know, mwarika na hada otisha kipanguwa eva tisha. Yeah, he will use anything to get your attention.
Saka inini ziza kai tika kwa mwuri?
October 2023. Still about the kids. Nagana kubasa. Nagana kubasa. Nagana kumba. I literally lost my life. Nagasa. Nagatanga kumza. Nagatanga kwanza kufema. Nagatanga kuona. And then nagapaka motka. Nagatanga paka motka. Nagatanga. And then from there, wakandona ndaka pamusha. Ndimaera ndona ndaka pamusha.
Mugoma zebro nimbo imbo mirai. Murukuti tiripa nepo ga mugoma. Makafa mugamuka.
Makambo njwava na chini. Ndaka hafa ndaka enda kugenga. Ndaka noona jehena. Ndaka nora pizika chichi. Ndaka zoka back to life. Just, you know, to see people who say that actually that happened. So, kaka kaya jona kaya yo. So, kaka kaya kaya. So, nini wa jona shigiru wa uko.
Yeah.
Saka ndoto tura mapunjwa hizo hizo na nato ngoti na Indra ndita hapa na Indra ndita kutara na sia na Indra na Indra na Indra na Indra na
Indra na Indra na kakamonzwa kumashure uku tuni dzenyu dzichirova kugosi chaiko
ndozvacho ndozvatumwa namweya mutsvene kasi zvamweya mutsvene hazvitambwe nazvo ani zvine varidzi
saka meseji yenyu iri kuti kudii mumimhanzi iri kwapa paep
pazviro patirikuimba paya tichiti najesu ndine simba rekukwira pakata kana vanga vakambozorora vambo backslider vakanzwa iyoyi tirira so wega unonzwa kuti ndikufana nechakura makata angu panapa ndikufana kudzidzira kwandofana ngenzi
saka vari kuda kunzwawo mimhanzi iri paep iri vanoiwana kupi
manzi iri yakatekeshera kwese makaenda payoutube makanyora kuchiza bron gabron mabva mati mpara mabva mati I live a life of praise I live a life of praise Apple Music, Spotify,
It was a Friday, Tombonzwa, Mango Mazishoma, Kubakunam Koma Zebron, Dance Like David.
I'm not there. fear nothing though, nothing though. They pronounce me dead, but I'm healed. I tell the God of miracles, miracles. He moves the enemy and the king. I know they fear nothing though, nothing though. Who has the mercy? Follow me, follow, follow me, follow, follow me.
Tell my story, tell me all.